vachitaura nestudio 7 vari kumirira MDC Alliance misarudzo dzeparamende vajacob nyukanhete vanoti rwendo runo havasi kuzorega ZANU-PF ichivatorera chigaro chavo vanyukanhete vanoti pasarudzo dzemwedzi uno ivo nevatsigiri vavo havasi kuvata vachifamba vachipinda mudzimba umo vari kutsvaga rutsigiro muvanhu kuti vasatorerwe chigaro ichi.
This time siti ranga ratorwa nezanupf but ranga ragara riri redu, saka kuritora tinoritora because isiti redu. Tine support base yakasimba muno masvingo eben, saka vanhu vari kugamuchira stereki because munhu akanga aritora wekuzanupf haana kuzowanikwa, saka iko zvino tava kuritora isusu vanogara muno masvingo eben. Strategy is very important. Yatiri kuita tukuita draw to draw campaign and tiri kupinda mudzimba tichinokera vanhu tichionana nevanhu tichitaura nevanhu vanhu vane maconcerns avo and tiri kuaddressa maconcerns zvimwe zvavanenge vachitya zvavanovhunduka zvavanodini, saka tiri kuaddressa maconcerns nekuita draw to draw campaign.
Vanyukanhete vanoti kubva musarudzo dzeparamende za 2000, 2005 uye 2008 MDC yaingokunda ZANU-PF mudhorobha remasvingo, asi zvinhu hazvina kufamba mushe musarudzo za2013 izvo dzakaona ZANU-PF ichikunda. Umwe wevatsigiri MDC Alliance anga achifamba nevamwe mudzimba mumusha wekwamajange nhasi muzvare Ruth Mapie vanoti vari kutaura nevanovhota mudzimba vachivavimbisa kugadzirisa nyika, nekudaro vanotora dhorobha nemakanzuro ose ari gumi.
Pose takabata tiri kutora nekuti vanhu vari kuda president anoziva Mwari. Taneta nokutongwa 38 years tichitongwa, iko zvino takuda mutungamiriri. Kumakansela uku tagara tiri kutora ubva ward 1 kusvika ward 10, nokuti patiri kutaura nevanhu vanhu vari kuzvigamuchira. Vanhu vava kudawo mabasa, vari kudawo mari muhomwe. Pana MP ndizvozvo vanhu vari kuti tinai nyokanhete ipapo.
Vavasi venyu chimombe vari kumirira MDC Alliance kuward 6 musarudzo dzemakanzura vanotiwo vanotarisa kukunda zvine mutsindo vachiti vari kuchanda nenhengo yavo iri kukwidza musarudzo dzeparamende kuti vakunde vose uye nemutungamiri webato ravo vanelson chamisa.
ZANU-PF kungotaurawo separty in existence, but as for my elections, ZANU-PF has lost elections ever since. Hapana pavakamboina election, saka they can't expect to be winning now, especially kana vapa approach yavanotaura kuti it will be fair, credible and free. Tiri kushanda usiku namasikati kushanyira vanhu kutaura navo one on one door to door campaigns, tichivapa mapepa edu tichivakumbira kuti vava vatipe support.
Asi vari kumirira ZANU-PF masvingo eben vabenard taguma mazarire vaudza studio 7 parunhare kuti chigaro ichi hachisi kufa chakadzokera kumdct vachiti vanochidzosa kubato ravo. Vamazarire vanoti vari kutsvagawo rutsigiro rwakasimba uye vachishandisawo nzira iri kuitwa nemdc alliance yekupinda mudzimba. Asi sachigaro wevechidiki muMDC Alliance masvingo vapeacemaker Mapope vanoti ZANU-PF yakatora chigaro muna 2013 nekubira, nekudaro vechidiki rwende runo vachachengetedza mavhoti evanhu kuti asabiwe kana kuvhota kwapera.
Chichareva tikunde muno mudhorobha remasvingo, kutanga tambosimba pakuti tiprotekte vhoti yedu. Maprotekta atinoita ndokuti zeki inofanira kuita zvinodiwa navachamisa. Kana isina kuita izvizvo, tichafosa semayuthi kuti zvidi zviitike izvizvo, nekuti generation yedu ndiyo iri kungobiwa ende tiri kutongopera tisu mayuthi, iwo madhara nematumbu. Saka tichatofosa kuti zvidi zvibude saizvizvo, tichigwira zvakasiyiwa zvagadzirwa navatsvangirai kuti titore power isu vechidoko. Saka tichatombomira navachamisa zvakasimba.
Mubatanidzawo MDC Alliance unotiwo mutungamiriri wavo vachamisa vachakunda zvine mutsindo masvingo uye vanotarisira kuti vachagadzirisa upenyu hwevanhu vakange vaondongwa neZANU-PF. Kunyange kune vakwikwidzi 23 pasarudzo yemutungamiriri wenyika, vazhinji vanoti makwikwi chaiwo ari pakati pavachamisa nemutungamiriri weZANU-PF uye ari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.